Mutongi wedare re High Court mubulawayo Justice Christopher Dube Banda vati chikumbiro chevaive murongi wemabasa MDCT vaAbednego Bebe chichazonzwikwa pazuva ravasina kutara mushure mekunge magweta ari kumirira muzvare Tokozani Kupe nevamwe vatungamiri vebato reMDCT ati aive anonoka kuwana magwaro akasvitswa kudare navaBebe. VaBebe vakadzingwa mubato reMDCT mwedzi wapera vakabva vakwira kudare reHigh Court nechikumbiro chekupikisa kudzingwa uku. VaBebe vakaisawo chikumbiro chekuti Congress yeMDCT yekusarudza achatora chigaro chakasiwa naMushakabvu Morgan Tsvangirai iyo iri kuitwa nemusi wemugovera imbosendekwa parutivi kusvika nyaya yekudzingwa kwavo yagadziriswa. Gweta raVaBebe vanqovani Stole vabvuma kuStudio 7 kuti Justice Dube Banda vaendesa kunzwikwa kwechikumbiro cha VaBebe mberi mushure mekunge ivo vabvumirana nemagweta amuzvare Kupe.
Gweta rana Tokozani Kupe neMDC rataura kuti iro rapiwa mapepa nezuro kuma 11. That is true. Saka anga achiti aruda kuti anyatsotarisa mapepa avhunzisise maclients ake kuti zvakamira sei because anga asati awana mainstructions. Naizvozvo vakumbira kuti nyaya iyi iendese mberi. Chikumbiro chavo hatina kuchiramba. Tachiona kuti haichikumbiro chine merit.
Pamubvunzo wekuti chii chichaitika sezvo vaBebe vange vachida kuti Congress yeMDCT imbomiswa vasitole varamba kutaura. VaBebe pachavo vaudza Studio 7 kuti pane matanho avari kutora asi havanawo kuda kubuda pachena.
Zvakawanda zvachaita asi zvakwanhasi hatisi kutaura, toda kuti nonyizwe pazi azvinonge takuzviita. Zviripo zvachaita chimirirai remangwana tione kutoita sei.
Asi rimwe remagweta akamirira muzvare Kupe nevamwe vavo vatawanda tavengwa vaudza Studio 7 kuti Congress yeMDCT iri kuenderera mberi nemusi wemugovera sezvakagara zvarongwa.
Congress anambomiswa. Congress is going to go on as planned because hapana zvirikumisa Congress. You remember kuti Supreme Court ndiye akaorder kuti Congress itese iitiwe.
Mune imwewo nyaya, vakadzingwa pachinzvimbo chekuve munyori wekanzuro yeguta reGweru, amai Elizabeth Gwatpedza, vakwira kudare reHigh Court nechikumbiro chekuti kanzuro inofanirwa kuramba ichivapa mugove wavo wakafanira kusvika nyaya yekudzingwa kwavo yanzwikwa neLocal Government Board. Rimwe remagweta aamai Gwatpedza, Advocate Lucas Ngomo, vaudza Studio 7 kuti kumiswa kwemugove wavo nekanzuru hakuzi pamutemo sezvo kanzuru isina mvumo yekuita izvi nekuti nyaya yekudzingwa kwavo haisati yasvitswa kuLocal Government Board. Asi gweta rekanzuru yeguta reGweru vaCharles Kwaramba vaudza Studio 7 kuti amai Gwatpedza havana kodzero yekuramba vachiwana mari inobva kuvagari sezvo vakatodzingwa basa.
Asi zvamunongozivawo ukadzingwa basa zvaunga uchiwana kuburidza nebasa iroro zvinobva zvamira. Saka zvakabva zvamirawo pavakadzingwa. Ivo vachibva vamhanya kuno kudare guru reHigh Court kuzochema vachitaiwa zvandofanira kunge ndichiwana salari dzangu, mari dzangu hadzaifanira kunge dzaka damburwa nyaya yangu isati yanyatsopedzeredzwa kuLocal Government Board. Saka ndiruda kuti court imboita kuti ndirambe ndichizviwana. Isu veGweruwo tiri kutaiwa kwete kana wadzingwa, wadzingwa hausisiri mushandi wekanzuru. Vagari veGweru havagone kuramba vachikubhadhara mari yekuti urarame iwe usingavashandiri. Kusvika zuva iro ravanezenge vanzi aiwa kudzingwa kwenyu kwakakanganiswa, dzokerai pabasa, ndipo pavanozotanga kakupiwa.
Amai Gwatpedza vakamiswa basa gore rakapera vakazodzingwa pakutanga kwemwedzi uno vachinzi vaive vatadza kuita basa ravo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.